A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 3rd, 2016. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the current cash crisis in the country and also plans by the Reserve Bank of Zimbabwe to introduce bond notes. We want to hear and discuss about what impact this will have on women and their families. What are your views on the issue? Join our discussion. You can call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai. And don't forget that we are now live streaming. So if you haven't liked our Facebook pages yet, which are VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, please go ahead and like them so you can join in the conversation right now. And we're also on the internet and you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voandebele.com.
Zviri kuvana vezimbabwe kuti vabvume kuti waisa mari yako iri maus nemaranzi wauda kupiwa iri pepa risingatengi anywhere else asi isu tinoziva kuti pamutemo zvisinei nekuti president vari chii nekuti president havangangomuki vachitaura zvavanoda we are saying we deposited us dollars we deposited rands we want that money we want to withdraw that money iri zvatakaisa tiri kutomboregedza kuti tikuda interest but we actually need interest nori kuti mutive mapepa patichadeposita bond tino withdraw
hazvisi zvinhu zvino tambirika chitsotsi chaicho chiri kuitika chiri pachena I think dai hurumende yangobuda pachena kuti yakudzorera Zimbabwe dollar pane kuti munhu awana mari yake muma US dollar anotadza kupiwa mari yake iri muma US dollar zviri kutoitika izvi kushomeka kana kuti kwatingati pachirungu erosion yemasavings newealth yevanhu zvichikonzereswa nehurumende vachishanda nevemabhangi
kuwana vezimbabwe totikuudzai kuti peita kana uine us dollar rako dhora muhomwe ka gaisa pasi pepiro handiti pane kuti uriise mubhengi uzoribudise rapepa riri worthless
saka pamabhengi vari kuti tinozo ati we can't guarantee you kuti tinokupai mari in us dollar but tinokupai mari nechi neimwe currency inenge yavepo which is in line with statutory instrument yakaiswa yekuti dzimwe mari dzichapiwa vanhu achange ane mabond notes or mabond notes achange akutrade as legal currency saka mabanks arida kuzvidzivirira nekuti chinoitika ndechekuti munhu anokwanisa kuzoti aenda kubhengi oti ina handisi kuda mabond notes nekuti hazvisiri izvo zvatakawirirana nebhengi saka bhengi riri kuda kuti rizidzivirire from that eventuality
amabond notes wona lawa aprintwa ngapi kuzava lohlupho olukhulu olufana lolwana olwenzakala ngesikhathi sika Mr. Gono okokuthi kwaba lesikhathi sokubhena imali kuthiwa kubhena imali kwaba le externalization of foreign currency esabekayo sinokusaba okuthile ukuthi kuzaba lohlupho and uzabona ukuthi laba osiphatheleni laba bazabe belabo bazabe sebesichanga phansi konyawo into ziza kuba nzima.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the current cash crisis in the country and plans by the Reserve Bank of Zimbabwe to introduce bond notes. We want to discuss about what impact this will have on women and their families. What are your views on the issue? This week, President Robert Mugabe used his powers to pass the Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Reserve Bank of Zimbabwe Act and issue of bond notes using Regulation 133 of 2016. And the said regulation was passed to create a legal framework for the introduction of the bond notes. But legal experts have already said they will challenge this move, and advocate Fadzai Mahere on her Facebook page said this was illegal and could be challenged in court. And pressure groups have also said they are going to take to the streets to protest this move. Others fear that this is a clever way by the government of bringing back the Zimbabwean dollar through the bond notes, and fear they will lose their savings in banks which are in United States dollars. But others also welcome the move, saying maybe this will ease the cash crisis. What are your views on the issue? And to help us discuss this very important issue, we have some in-studio guests. And we are lucky tonight, we actually have two guests. One guest who is visiting us from Zimbabwe, and our forever faithful in-house guest who lives here in the United States. Welcome to the Women's Roundtable. First, I'll start off with you, Mrs. Dorcas Hove.
Thank you.
And you can introduce yourself. Just tell us a little bit about yourself for those who don't know you.
Mina sesizazana abalaleli ngiyakuthemba liyakhumbula ukuthi sike saxoxa leviki ephelileyo. Ngingomunye wabomama abathakazelela ukuthi omama labo bazikhulumele imfiso zabo. Ibond note lezayo sifuna ukuthi sizwe kini bomama ukuthi lina liyibona kanjani, iza lisebenzela kanjani. Yikho silapha sithemba ukuthi liza sitshayela ucingo sixoxe kahuhle sisonke sibonisana. Sizwe njalo izikhalazo zenu lokuthi lina libona kanjani ukuthi indaba lingahanjiswa njani.
Thank you there, Mrs. Hove. And from Zimbabwe visiting us, here is Mrs. Netsai Chayendera Besa of Life Ministry of Zimbabwe. Welcome to the program. Just tell us a little bit about yourself.
Thank you. Zitarangu ndinonzi Pastor Netsai Besa. Ndinoshanda ne Life Ministry Zimbabwe. Ndoda ungotenda nemkana uno nekuya wakwandakaita kuno ku America. Ndichisvika ndichikosangana nenyaya yakanaka yatoda kukurukura panguva ino kuti nyaya iye bond note yakambomira sei nemunhu wemudzimai. Zvatinoziva tose kuti kana ari munhu wemudzimai ndiye akatakura mhuri. Zvazvakadai so tine urongwa hwakamboitika kumashure. Tine experience yekumashure ya 2008. Asi kuvhunduka here mudzimai kuti zvichida zviya zvakamboitika ndo zvaakudzokorora futi. Hatimbotsanangurirwe nawo ya 2018 noiziva zvitose.
Tiri panyaya iyoyo mavhamatidyo chaizvo zvakanaka. Manga muri kuZimbabwe imi muna 2008. Titsanangurirei kuti zvakafamba sei, tinonzwa kuti vanhu vakangomuka vakaona mangwana achona mari yavo yanga iri maUS dollars musisina mani maZimbabwean dollar. Zvakafamba sei uye zvemi semadzimai makazvibata sei nguva iyoyo?
Zvanga zvakati omei nekuti kana mamine zvamanga mambojaira kuti ndo zviri kuitika wozongofuma ona zvinhu zvasiyana zvinovhundudza, ende zvakavhundudza zveshuwa nekuti zvakaunzawo matambudziko atakaona tose tikapfuura maari achirwadza.
Tinotenda, and we come to you, Mrs. Hove. What's your view of this introduction of the bond note? Motaura yenyu nesindebele.
Hai, balaleli, libona kanjani ke ngendaba le ukuthi sokuzasetshenziswa iphepha lina lile mali yenu jikelele ebhenki uthi uyathi ubusuqhutshelwa okuliphepha nje ongeke wacrossa ngalo iborder usuthi uyenze into ojayele ukuthi uzenze. Asazi ke balaleli, silindele ukuthi lina lisitshele lisichasisele. But mina ngokwazi kwami ngikhumbula lami nje njengomunye layo wayeke wathi waqinisa ilokhuzini ikhanda wazitshela ukuthi angagcina ela kusasa laziwa. Lami ngavuka ngabona kungasela lutho ebank. So sisonke balaleli, ngakho ke asibonisanini ukuthi sithini ke ngendaba lebuhlungu kangaka.
Tinoona maibesa imi mataura kuti munova mufundisi. Timbotisanangurei basa renyu ramunoita. Uyezve takatarisana nezvakadai. Mune makutotora mpiro nemari inenge yapo panguva iyoyo. Zvinokanganisa here zvinhu zvinenge zvakuzoitika mumachechi?
Ichokwadi kuti zvinokanganisa basa rinenge roitika. Nekuti tichitarisa bond rinotipa limitation. Tikangosvika paborder ndoparaperera kushanda. Zvoreya kuti kana tine zvinhu zviri kudikanwa pabasa ramwari kukereke, zviri kuda kutengwa kuSouth Africa, zviri kuda kutengwa kunyika dziri kumwe, hatisisina pekutangira.
Mai Hove.
Uqinisile sibili. umama uyacho uyachasisa ukuthi ibond note icho ukuthi laba abasebenzayo bethenga izinto phecheya kwelizwe njengabo South Africa yena umama usebenzela ibandla lesonto ukuthi bechumayisa kulesikhathi abahambayo becrossa besithi bayadinga izinto ezokuba sisiza emsebenzini wabo esontweni kodwa ke ibond note utshelile ukuthi iphelela khona phande board ungaza kuqumela ucross usithi wothi ngiyethenga awusela imali inkathazo ekhona ke la ayichoyo
Pamakava kuZimbabwe maibesa tinoona nyaya yemari yanga iri kunetsa uye zvepari zvino tirikutonzwa kuti zviri kutoenderera mberi zvii zvamakatarisana nazvo panyaya iyo yekuti munhu awane mari yake inenge iri mubhengi kunyange achiri maUS dollar pari zvino
iko zvino chiri kunetsa ndechekuti kana uine mari yako iri mubhengi hausi kukwanisa kuitora yakawanda uri kutora zvishoma nezvishoma apo unenge uine zvinhu zviri kuda mari yakawanda zvakatarisana newe panguva iyoyo saka zvokonzeresa kuti waakurwadziwa uri kuramba uri kudzokera zuva nezuva uchinomira pamutsetse uchida kuti utore mari yashoma neshoma shoma neshoma paunozopedza kuitora inopedzera isachatokwane zvaunge uchida zviya nekuti uri kukwira nokudzika every day
my hove
uthu mamu upesa into ekhathaza kakhulu ukuthi uma le mali yakho ebanki mhla usithi uyayithatha sebe kugabela sebe kutshela ukuthi uzothola engaka pho ungabe lokhu uyithatha kancane 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 ayizikwenelisa lento ofuna ukuthi uzisebenzisele ngokufuna kwakho yinkathazo ayichasisayo lapha
Tisatenderera mberi tomboverenga zvataona kubva paFacebook paFacebook maFacebook page edu tirikuona ndichakupai pane rimwe yakanyorwa nesindevele saka ndichakupai my home mugoverenga tina Danisa Justice Ncube ari kuti bond notes are not ready today we were given South African rands which we said that if you want even 20 million you can get it so that's another situation that's in Zimbabwe someone is writing munorwe ichabata why can't we use the rand as a sole legal tender Imanyo Chintengo better use rand not bonds ah vamwe vanenge vanyanyorwa dzikana sisi tutsirai vabva kuti no comment vabva vaisa exclamation mark kuratidza kuti vasikufara nazvo tendai chigayo anoti adoption of rand is better than introduction of bond notes mukoma Ray Roy Kasimunena vari kuti yes it's good you know and then vari kuti tifone Ray Tinei Manyere we are worried with this bond hatizotorerwa here mari dzedu sezvakaitika 2007-2008 vari kutiwo zvoti vafonere mukoma Deni Daniel tinotenda vati panhare dzavo Bela Ncube vati pofuti nhare dzavo saka tichange tichifonera vanhu vese vatitumira nhare dzavo idzi Philip Rongwe the bottom line is Mugabe and his government must go then everything will start to make sense there is a serious crisis of confidence in this government especially in the way they are handling the cases of serious corruption allegations leveled against top government officials and parastatals and then Christopher Chelala says it is better for them to wait for the next election before they put their bond notes Asali But no one knows that so we will lose our money. So I'll give you to read what Best Piri wrote there in Ndebele.
Uthi uBest Piri, mina ngokubona kwami ngibona iRand leSouth Africa kuyilo elizothatha indawo. Lanxa engabe khona lawo mabond notes angeke aze asebenze okungaya ngapi. Azabe ekhandwa eZimbabwe njengoba sezwa kuthiwa iGermany bayala. Ukwenza bazazenzela njengogono ngeminyaka eyadlulayo ayekwenza
maybe just tell us in English what our person they said
Best Piri laments the introduction of the bond notes and is saying that it is better for us to use the rand the South African rand so that it replaces this bond notes and he's wondering where these bond notes are being printed because they heard that Germany declined.
Yes.
So they are worrying that as was done by the former governor of the Reserve Bank past years, something like that could recur. So that is the concern.
Thank you very much, Mrs. Hobe. In fact, we are trying to get hold of the lady who was protesting in Germany. Her name is Albima Tarutse. She's one of the guests that are going to be helping us tonight to just tell us about her experience. Hopefully we'll get hold of her because I spoke to her earlier on and she said she was very willing to be on the program. But she literally protested in Germany at the company where the bond notes were supposed to be printed. Toya kwa muri maibesa. Murukunzwa kuchema chema kuri kuita vanhu. Munoti ine zvimwe zviri kutaurwa padande mutande re Facebook izvi.
Ndiri kuzvinzwa. Kuchema kuchema kwega kwega. Inini maonero angu ai zvanga zvakanaka dai zvaibvira kutodzokera parandi. Nekuti patakamborishandisa ayo kuchema kwakusina kunyanya saizvi. Kuchema semachemera ari kuita vanhu ndiri kunzwa.
Randi ringabatsire sei?
Randi ringabatsira nokuti randi zvarinoita ukabudawo ukada kuenda ku South Africa ari kunoshanda. Wasvika ku South Africa ikoko ukada US dollar unogona kuripiwa une randi. Ukaenda ku Botswana kana uine randi unogona kupiwa pula. Saka kwese kwawaenda hako ina randi unogona kuita sei kuti uwane currency inoenderana nekwa upi kwawaenda.
Pakanaka apo. Mrs. Hove,
hai uyachasa njalo u mamu upesa. Uthi ibond note leli kalisebenzi ungaphuma phandle. Alilinganise ngerand. Uthi kuye ngokubona kwakhe irand umuphuma la lusiya phecheya kwe uchaphu iborder ulakho ukuthi ulisebenzise. Ngakho awungaza ulikompele le bond note othi ungazuthi champu. So kuyi kuphelela kwakhona imali yakhona ayifiki ngale ngaphandle.
Aiwa tinotenda. Tinenge tine muteereri wedu wekutanga tomboenda kuna vamusaka vari kuwange. Makadiva musaka.
Ripo makadivi.
Aiwa tinokuchingamidza ipano pachirongwa chedu tipewo pfungwa dzenyu nezviri mudariro izvinyaya yemabond noti.
No zvakanaka. Endri mbona songe kunza pepodi bari kuita zvakanaka. Zvandi kutara izvozvo ndezvizvi. Ukaona kana une ronda riya risati ratosogwariya. Ukati ano ronda randa ndidii ritosogwe. Rega ndifambe ndishingirire ndifamba seizvozvo. Zviri raiti mafambiro andakaita aripori. Ndichireverera chizvozvo ndichireverera kuti kana bondi rasvika iroro ayo vakawanda vari kuti ya varidi bondi kutofanirwa kushandisa chi marand kana kuti maus maus nemarand haisi mari yenyika ini. This is a nation inofanirwa kuva necurrency yayo. Tofanirwa kugara mune zvinhu zvedu kwanzi ibadza romundi remunhu harina urimo hapana zvaungaite naro.
Aiwa.
Now, kana tine baza redu rokurima naro tinogona kusangana umwe chano baza rakweri ari kuita zvakanaka rekai ndikuoreke dei mangwana tichazokutorera kana tichazokutonga kana tichazokuitira mitemo pane izvozvo asi kana une rako chero richinzi harina boi hariiti zvakanaka chingira chete mangwana tichazowana chinhu chiri icho ndoona kutogadzira kwezvinhu zvachona ndiko kwakuitika. So isusu ngati titevedzei vatungamiri vedu ivavo vakasarudzwa inai bhirivhi ini christianity. So zvainobhirivha inicristianity ndoti maleaders vedu ivavo vakaiswa namwari inguva iyoyo yatakati asi kana tichivapikisa toti ivovo titakati isu toti takati ano its not our duty to oppose abai munozoona kuti munuye anoopposa takawanda. Ndiyo panobuda kusabudira kwezvinhu because munenge musiri pamwe chete iye anenge achitevera shure achikanganisa chete shure kwako achikanganisa chete iwe chiedza kugadzira kuti ndikasvika paya ndoita pakati ndoita pakati asi uyu manjari shure you are not together ari kutaimira maroki points ako ndiyachazokuvata panje but inini ndiri kuti dai tichiita semasvosve masvosve munoona riya rokutanda kana richitungamira kuno tsvagadzokutya iro riya ukariuraya mberi the automatic chance choose another leader atavatungamira kuti vagowana chikafu chavo asi manje ukapedzisira ukuuraya about 3 Unaona udoka kuti ngumango.
Mhm.
Vanogara. Basi ini I advise kuti dai 31 toti tova very humble toti tungaviri vedu avo vatinazo and I believe.
Mhm. Nare dzavo dzinenge dzadona asi Mrs. Hove apparently actually he speaks Ndebele, so I was hoping that if he was still on the line you were going to speak to him, but like you heard Mr. Msaka from Wange saying let the bond notes come and we shouldn't really, people should not really be, you know, saying they're not happy because whoever is ruling Zimbabwe right now was appointed by God. And good, we have a pastor right here. What's your view on what Mr. Msaka was saying?
Ndinotenda nekutaura kwaita baba Musaka. Vapa muenzaniso kuti badza rako riri nani pane romumwe. Icho kwadi ichocho. Asi kana badza rako rikange rachikoka panguva iyoyo, uchida kupfurira mberi nekutsakura. Haungagareka pandima iri pakati uchiti asaga badza rangu rachikoka. Kana uine wako ari padhuze, unomuti naiwe hama yangu, ndipo badza rako ndipfurire mberi nekudini nokusakura. Ndichizogadzirisa rangu.
Aiwa, panzwi kapo, mai hove.
Uyachasisa ukuthi kuthiwa ikhuba lakho ngelakho lingcono lilo elomunye. Umusa yaboleka kolomunye alize lafana lelakho. Kungcono ukusebenzisa lakho ikhuba.
And we are lucky we were talking about Miss Aubima Tarutse, one of the ladies that actually did like solo demos in Germany. She's actually on the line to join us. Hello, Aubi.
Hi, Magali.
Hi, what? Riwadi. Tafatafara chaizvo titakwanisa kukuona. Imombotitsana nguro kuti makazvambisa sei tiri kunzwa kuti bond note iri raifana kunge riri kuprintwa ikoko ku Germany. Haricha printiwa ikoko. And imi makataura imi kuti pane zvamaimboita muchenda unoratidzira maenda unoratidzira kupi?
Iyo kampani yate iyoyo yema bond note. Ndiyo vakaprinta mari yedu muna 2007-2008. Saka pane zvakangoitika nguva iyoyo ndototi hurumende yekuGermany yakavati tirega kuprinta mari nekuti hurumende yekuZimbabwe inodzvira vanhu vayo. Saka kana musinga tichingoprinta mari iyoyo muri kukurudzira izvozvo. Saka pane zvanga zvatobhoitika vakatomira kuprinta mari yacho iyoyo. Saka ini pandanga ndichitsvaga ndoda kuona kuti ari kuprinta mari ndiani. Nekuti ndiri kunoka ndikuGermany ndakati ndinongosvika kuti gogogoi munombozivawo here kuti makoda kuda kumira zvakanaka. Saka ndinofananga ndichida kuita. Ndaona kampani iya ndakangoitawo research yangu. Saka ndakaona panapa pakabva pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka ndakaona kuti ganisandise information yacho yandinayo iyoyo. Ndivaudze kuti ndirikuzviziva kuti na 2007-2008 makaregera kuprinta mari papisaka pekuti hurumende yeZimbabwe yanga ichidzvinyirira vanhu vayo. Muri kuzviziva here kuti nanhasi iri kudzvinyirira vanhu vayo? Saka zvichireva kuti kana makamira kuprinta mari yacho pamusaka paizvozvo, zvinoreva kuti saka hazvisi kuita kakuti murame muchidaro. Nekuti makataura nehurumende yenyika yenyu uyezve neUN kuti chimisai zvamuri kuita izvi. Saka ndakakona ndivataurira vakada kuti kunge vanga vasingazviziye zvakanzi Zimbabwe hatitomboita business neZimbabwe kubvira 2007-2008. Anyway, ndakadaro nakati tininyorerai tsamba inini inotaura kuti hatisi kuprinta mabond notes wayo. Ndigutsani kubva vandinyorera tsamba yacho nachitaura kuti hatisi kuprinta mabond notes. Asitakutaura pandakada nemunhu wandakataura naye akaita kunge achitidziva akatomonditi wapuwa nani namba yangu. Gavhumendi inga yakasvika pano kupa zita rangu nyini kana ndichida kutaura nezveZimbabwe nemotaura negavhumendi yekuZimbabwe. Munenge muda kuti chikitidzira panapa ndakati ndatimbokuchitidzirai ndida kutokuudza chee zvazviri nekuti ndikakwaida kakubvumidze majournalist anobva kukure. Hamutombobvumira dai manga muda kutomboziva kuti kuZimbabwe kune chii, hamupapinde pabhodha pedu. Saka inini ndobva kuZimbabwe. Saka ndatitega ndikuudzei zvandinoziva nezvandinoona inini semunhu wekuZimbabwe. Saka akanyora tsamba iya mukadzi uya ichitaura kuti aiwa sisi hatisi kuprinta. Saka ndakangofunga kuti zvavati havasi kuprinta pamwe shuwa havasi kuprinta. Asi manheru ati ndakazofonerwawo nemumwe mukurumukuru wemanewspaper avo wechitichi achiti hauna kutaura namai ava. Vakatikana manheru kuno kuGermany vanhu vatonaka havaite zvezvekusenza kusvika zuva radoka. Saka vakandifonera kwadoka kuti hauna kutaura namai nhingi. Ndakati kama uri kuna nguva dzinedzi mukuda ndinokuta na mai ningi seiko ndataura navo ndakati anyway inini kutaura kwandaita navo kaindinori ndinorekoda maconversations angu nini ari very important kuitira kuti ndizive kuti because ndangaita kutonyora futi pasi kuti tatara zvekuti chii zvekuti chii saka ndinenge ndichida kurekoda kuti ndizoziva kuti tatara nyaya dzei ndakati saka ndarekoda conversation yacho saka ndamuchita handina kutaura namai vacho ivavoka amene tinozongoonawo kana zvinge zvava kuda kuburitswa kuti ndataura nani saka mukadzi akatanga kupenga akati janando zvinhu zvakaputa kudaro unorekodawa conversation ndakatikata izvo zvati kutaura izvozvi so ndikutorekoda izvozvi kubva azvinasafoni pasi saka ndopandakaona kuti aiwa panapa pane nyaya iripo vanhu avari kupinda mabone notes saka zvandakangoitiwo ndakangoti mumazuva ese saka taitika kuzimbabwe ndaitumira vanhu pavakarandirwa matiegas mumakombi zvitumira vakatoka musoro vachitumira ndichivataura kuti izvi zvaitika nhasi kuzimbabwe izvi kana muchida kutaura nevanhu vacho kana muchida kutaura nemaloya acho chinawo handiti ndatokuudzai saka anyway ndo zvakangoitika ndichingotumira and then vekutajamuka vakazombondiponera mumwe musi vakati ko zviri kufamba sei ndakavaudza zvakazoo right ngatinyorai futi ava vakazonyora tsamba chaiyo chaiyo wemalawyerswo vachibvunzawo kuti ndimi here muri kupinda vakaramba zvakare saka reputation yavo I think nezvanga zvaitika muna 2007-2008 kudoko hakuna kufananaka nekuzimbabwe kuti munhu akademonstrata hazvina basa zvine basa zvine basa zvinototi kambani inotanga kutovhunduka kuti saka toita sei saka ndisingazivi hangu kuti ichokwadi here kuti ndosaka vasina kuprinta nekuti vapa havana kubuda pachena vekuzimbabwe vana kutaura kuti zvafamba sei vangangoti kambani yekugermany haisi kuprinta sa ndozvika zvavataura hapana chimwe chatauza saka tingangoti ndini but pamwe handisirini but ndisinei mabhoni ndosati ari kuuya anzi ari kuuya saka ndisingaziva kuti ari kuuya kubva upi
aiwa pakanaka sisi lb mataridze mombobata zvenyu makadaro you heard the Mrs. Mbove from Albimatarizo who's speaking to us from Germany. And actually, I saw a post that Advocate Fadzai Maher, who we're also trying to get, you know, actually, you know, gave a shout out to say at least, you know, citizens are taking it, you know, amongst themselves to do something when they know about a situation. So she did something. She started calling the company that was supposed to be printing the bond notes, but she's saying she's not taking all credit because obviously, other people also were pressurizing the company that was supposed to be printing the bond notes, and also she's not sure that's the reason why they are not being printed. But like she said, the bond notes are coming, whether they printed in Germany or not. Your view?
My view, or you want me to say what she said?
Yes.
Nkosikazi Mataruse, uthena ngokubona kwakhe wabona ukuthi indaba le yamabond notes ayimsuthisanga kahle wasezibuza ukuthi pho ngingenzani ngingomunye lami engingayijabuleliyo wasesukuma ke wayakhuluma lalabo ababe edinde amabond notes ngo-2008 wayebabuza ukuthi kathi yini lingabantu abakhanya bezadinda amabond notes lize liyekele ukudinda lithi ngoba kwakutheni izinto eZimbabwe azijintshanga kulokho kusukele ngo-2008 abantu balokho behlukumezwa yihulumende hayi wabaqonda ke wabatshela zagcwala base bemthembisa ukuthi hayi bazambhalela incwadi ethi ukuthi bona kabaza ukudinda lawo ma-bond notes ikukuzwa kwami kodwa ubesekhulume ngomunye omkhulu wamaphepha esithi bazama labo ukuthi badinga indlela yokuthi bazwe ukuthi kanti indaba yama-bond notes ihamba kanje.
And I think Mrs. Hove, you have a caller who's calling us. You can take him.
Silo Brian Dube ose South Africa. Siyakwamukela ke Dube.
Awunjani?
Hayi siyaphila, unjani ke wena khona ngapho?
Mina ngiyaphila, ukuncenga kuphela.
Hayi kuhle siyabonga ukuthi usitshayela ucingo. Akusitsheleke wena ubona njani?
Hayi le ndaba yama-bond note mina ngibona indaba engalunganga ngoba yabona ama-bond note asibisela khona lapho ku-shortage of food. Ngoba akekho umuntu ongafuna ukuthi eyostoka erandi ebese buya sezothengisa ngama-bond note.
Hayi siyakuzwa baba. Siyabuza qhubeka phambili.
akekho vele umuntu kuzo abantu sebengasayi ukuthi beyostoka ngaphandle like ku-South Africa, even kubo-Botswana baya beyostoka, ngeke kwazi ukuthi eyostoka ngepula ebuye dayise nge-bond note. I-bond note yona isebenza eZimbabwe kuphela, ngeke kwazi ukuthi isebenze kwamanye amazwe.
No.
Mina the way engibona ngakhona ngibona engani mina iZANU PF sihlulekile.
Isiyehlulekile.
Ngibona kanjani? Isihlulekile impela. Kungcono bona bebeke izitulo phansi kungena abanye abantu abazokwazi ukuthi bekwazi ukubusa nalo iningi.
Siyakuzwa ba, siyakuzwa. Siyakuzwa sibili. Ngithemba
ngoba amabhoni angiyiboni indaba yamabhoni not indaba enhle.
Mhm.
Izosibisela ekulambeni futhi ekulambeni okukhulu.
Siyakuzwa ba. Siyakuzwa. Yikho usuqedile na ukusichasisela ngokubona kwakho?
Hayi, sengiqedile ukuchasisela. Hayi, amabhoni notha alungami
into. Hayi, siyabonga sibili, siyabonga kakhulu. Now he is saying that it takes us back to the sad memory mm-hmm. when there was food shortages.
Mm.
Now he says, just think about it. Somebody who is a trader goes with their hard currency across the border to buy whatever it is that they want to come back home and resell. But when they come back home, they have to sell in bond notes. Mm-hmm. What are they going to do with those bond notes? And he feels that ZANU-PF has failed dismally. There should be a change. They should just step aside and allow other people to take over and try again.
Mm. Thank you there, Mrs. Hove. Amaibesa, muri kunzwa zvataura mutereri wedu uye zvine zviri kutaurwa nevamwe. Motipo pfungwa dzenyu.
Ndiri kuzvinzwa. Ini chandoda kungokurudzira mhuri yeZimbabwe ndechekuti mari ndovane remangwana reZimbabwe. Uye mari ndovanogona kutira nyika yeZimbabwe zvakanaka. Chandoda kukukurudzira ndechekuti ngatinamatire nyika yedu. Mari vakasapindira tinotaura chino nechocho 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 zvigoramba zvakangodaro. Mm-hmm. Isu ngatiende pamabvi tidane kuna mwari wedu atirangarire.
Mhm. Let me just take some Facebook messages that we received on VOA Shona. Tinasisi rumbidzai dibuka vatipa namba dzavo saka tichange tichikufonerai kuti mupinde muchirongwa mai mimi mugara vatipa zve namba dzavo hapana chavataura Micheki Chinefu tapiwa namba dzavo vati vada kupinda muchirongwa Peter Poto vatipa futi namba dzavo vati vada kupinda muchirongwa na Hilton Morris komadi kurega mateleconferences pachirongwa ichi motifonera to give one point and call another to cast a net wider. Maybe you can call 5 different guests moverenga ma WhatsApp nema Facebook comments mumwe arutaura mukoma obei gacha ini pandinetsa ndepe kuti munhu kubasa achatambira bond here ko kushopo zvine zvichatengwa ne bond here pakaipa apa ndokutaura kwa mukoma obei gacha asi vese vatati tiri kukufonera madzimai vanga vari pa Facebook page yedu VOA Shona tichakufonerai munguva inotevera tiri kuedza nare dziri kuti netsei asi tiaramba tichiedza Mrs. Hove.
Ya yeah, uyakhuthaza ukuthi abantu abasichayelayo bachi number zabo hayi sizobuyela kubo sibachayile and siyabuzwa udubo abakhalaza ngalo umayiphesa layo beke wathi ufahla ngamafichane wathi hayi inkosi iyazi ngakho thina sifanele ukuthi sazi ukuthi inkosi umingenela ingenela lathi sikhulekile ngakho kasikhulekeni sicele inkosini.
Mm-hmm. Very interesting comments there on the Facebook from some of our listeners, and we are actually trying to get hold of some of our people that actually responded on our VOA Facebook page. Tombodzokera kwamuri maibesa muri kukurudzira imi kuti vanhu ngavanamati asi vamwe vari kuti pamabviti ripo zvoenda kusvika rini zvii zvimwe zvingaitwa nemudzimai ari kuteerera ari kunze uku kuti remangwana rijeki.
Amen. Regai semunhu wamufundisi munotongondibatsirawo ndinotongoti amen pese pese tajaira kudaro. Inini munhu wamudzimai chandoda kungokukurudzira ndechekuti rambira pamabvi.
Mhm.
Pamabvi ini ndopandakatenda ndopandakagamuchira kuti ndopane mhinduro yezvinhu zvese.
Mhm.
Mabvi haanyadzise. Uri pepa pondo panouya mai ma ideas. Mwari vane vanozarurira. Uri pamabvipa apo unozarurirwa kuti woita sei, upfurira mberi sei, wotora business ripi, woita chipi, uri pamabvi ipapo. Mwari vanokupa nyasha.
Ayo pakanaka. I understand that we have advocate Fadzai Mahere on the line. We have been searching for her everywhere, and I think we finally have her, so she can give us the legal side, because she has been really doing a good job in posting on Facebook, trying to educate people on the legality of what's going on in Zimbabwe. Welcome to the program, Advocate Mahere. I understand. Oh, okay. I understand there is a little bit of a mix-up, but we'll keep trying her. But Ms. Mataruse, you're on the line. Hello. There from Germany. Tell us a little bit about, like, what other efforts are you making to change the situation in Zimbabwe? What can people out there do, looking at the current situation?
Okay, I hope the advocate, Badai Mahere, can explain this further, because I know this morning she posted something.
Yes, we're trying to get her. I think there's a little bit of a mix-up. The line wasn't good, but we're trying to get her. So you just give us
perhaps
your
view. She can explain it further, but she had basically said that Stanbic Bank, which is one of the banks, is sending letters out to clients, and her advice was don't sign it.
Okay.
Because obviously if you sign it, you are then cancelling the original agreement that you have with the bank. Your agreement was not bond notes, it was in a certain currency. But I just want to go back to something that the gentleman said about Baza.
Yes.
And he said, this is Baza, Edu. You know, it's a wonderful, wonderful story he's told. But let's be very, very real about Baza. Baza Rakamira State. Because Mufana Nido, Baza, Chairo Chairo, Mufana Nido. It's almost like a life-size photograph on a cardboard of Bazairo. This is what the bond note is. Let's not fool each other. It's not real money. Saka Bazairo kai rwari piwa iroro ratu kuti ndatovene mapadza edu. Okay, wopuwa Bazairo rwo. Saka wasiya 5 US yako wapuwa 5 bond. Saka wasiya Bazairo chairo wapuwa Bazairo tiriro rebepa. Unofushira nebazaria. Someone look at the Kawan, no, but I did Bende, Mangwana, but the Chituka, who did the same thing, Quack Buttons and Mapaza, too. If inflation gave you, Mangwana, what you have put, Nugutari, Mazda, Chiro, Chiron, that's a Nipperane, one way, that's a Nipperane. So I think my bank is Akaisa Mari, move Bank of Zimbabwe. Maria Kajiwane, woman. Takavan, Wargo Milk, Kumari, Tiles, Ramari, then Muguna Q at 2 kilometers. One Wagura Mariza, Mara Muna. Taka woman, I would take a say, one other Mariza, Takaska Mari, Takatura Mari, Wakati, Gadika Dreaman. No Maria Mapaza, Mufan Fanan is ever Mapaza, a Pazabata, one notable stanza, and a old man Muda Kapesa. This is I want to take from that analogy, Yabapiwa.
Yes.
Thank you very much for that analogy. We'll work with it, but let's bring reality to it. This is not real money.
Thank you for your contribution, Ms. Mataruse. Mrs. Hove?
Uchiena, umfanekiso lo wekhuba. Umfanekiso nje. Ibond note, uyatsho ukuthi ibond note ayisimali. Ikhuba lilayo ukuthi liqamuke yi-inflation ngokuzwa kwami. So uthi yena na ihulumende yathatha imali kungasimfanele ukuthi ithathe ngoba isiyo mali yehulumende, imali yabantu. Yikho enguzwileyo.
Thank you there. Maibesa, mune mamwe mabasa imi amuri kuita kuZimbabwe, makataura kuti pane sangano ramunoshanda naro. Mamwe mabasa api amuri kuita?
Ini ndiri muimbi. Ndiri muimbi, ndinotore ne album rangu rimwe chete randaka rekoda muna 2008. Izvo ndiri kutoshanda kuti ndi rekode rimwe. Ndichida kutoti nditore rekoda ndichiri muno iroro rimwe racho rechipiri iroro.
Inga nasi zvatonaka. Dai tanga taramba tichingotaura zvemabond notes tisina kuziva kuti munoita zvekuimba. Asi chimboti tsenurai mbijana. Kunawa wakati ravanzu.
Chimbo chando da kukuimbira, ichinu wanuka pa first album, ndiyo title track, chinonzi mambo kumafuru. Pano paita nyaya, nyaya ya Daviti Mambo. Mwari wakatuma, Sameri muranda wake, endawo kwa Jese, pavana vake avo, ariko mukomana, wandichagadza kuva mambo. Ndiri mambo kumafuro, ndiri mambo kumafuro, ndiri mambo inini. Ndiri mambo kumafuro, uri mambo kumafuro, uri mambo kumafuro, uri mambo iwewe, uri mambo kumafuro. Sameri wakaenda, ashikawo kwa Jese, akashikawo variko, wakomana wakanaka. Vakashika vakakwana vakoma vaDaviti asi pakati pavo pakashaikwawo mumwe pakashaikwawo mumwe agagadzwa kuva mambo Eliabi wafura mwari vamuramba Abinadabi wafura mwari vamuramba Shama wafura mwari vamunamba Sameri wovunza Jese, kunaiwewo Jese, vana vako ndivo here, hapachina womumwe. Jese anoti kwete, chiriko chikomana, Daviti chikomana, chiriko kumafuro.
Murikuiona sei nayo
ube. Lizizwele balaleli kambengabe nsathi. Umuntu besixoxa sonke ngingakwazi ukuthi uye Luizi ilizwe elimnandi kangaka. Uyahlabela umama lo hayi a uthi ule album ayikhupha ngo 2008. And khathesi usebenzela esibili. U ingoma le ayihlabeleyo uthi ivela ku album yesibili. Ha kumnandi kuhle.
Ha maibesa shokwa dina stafara. Nekuti kashoma kuti tinzwe zvimwe zvinhu zviri kuita madzimai nekuti takanyanyo tarisana nezvinetswa zviri munyika asi pane zvimwe sekutaura kwamaita kuti muri kuita zvekuimba zviri kubuda kubva madzimai tinotenda nezvamatiitira izvi saka chii chakaita kuti mufunge kunyora rwuyo
rwuyo urwu chakaita kuti ndifunge kurunyora ndakanga ndaverenga nawo ya David ndaiverenga ndokubva ndayanditira zvakanaka Ndobva ndaona kuti zvakaitika pana David ndezvekuti David akazodzwa naSamuel kuve mambo asi haana kupinda mupalace pakare pakare ipapo akamboenda zvake kumafuro kuti onopfuurira mberi achiita sei achifudza makwai after 7 years David ndopa ari kuzodzoka kuti aite sei agare mupalace saka ndaingotarisa upenyu hwangu inini machallenges andakaita go through but ndobva ndazvona kuti no inini ndakazodzwa naMwari It doesn't matter kuti ndichiri kumafuro like David. Pane mazviri kuitika zviri kundivhiringidza kuti ndinyatsosvika pale chipe kuti I'm now in the palace ndakutonga. But still ndakangotenda kuti ndiri mambo kumafuro. Ndopa ndakazoimba chimbo icho chichi.
Aiwa tinotenda. Tombodzokera kuna sisi. Tine muteereri taura yenyu navo maiwe.
Silo Chris Ncube o se London. Sicela ukuzwa ke kuwe Ncube.
Hello.
Yebo Ncube siyakuzwa.
Liyangizwa mama.
Hayi, qhubekela phambili.
Angina amagama amaningi nje bengithi lami ngicomment ngizwa ngilalele lapha. Ngalolu dabo lukhulunywayo lapha ngisimo sakithe ekhaya eZimbabwe. Khona kusiphatha kabi sibili ngoba thina lati silapha emazweni siyabe sisebenza sizama ukuthi sithumele izihlobo sincedise emakhaya. Kodwa mase bezaphiwa ama phone notes amaphepha. Bazo abanyeke besakwazi ukuthi bethi bezisize bethenga ngaphandle bebuye ukuthi bezothengisa ekhaya bazokwenza kanjani lokho ngoba phela leyo mali yabingakwanise ukuthi iphume yesebenza ngaphandle ende kukithi sina esibhenkayo eZimbabwe mase sifika ekhaya sesifika sesiphiwa amaphepha laphana ngiyabona ukuthi kuyabe kungasasebenzi Mina ngokungami mboni ngathi government siyehlulekile sibili siyehlulekile so kumele ukuthi ngabe banikeza abanye abanye bethathe beqhubeke bephambili ngoba sebehlulekile sibili akusekho okunye singabe sisazimisele ukuthi singakubona kule government ngoba mangabe so sebesuka besiya phambili ambona ukuthi bazanikezana abantu ngoba kungasuka ukwehluleke kudlule kuloko baza banikeza ini abantu ngoba nama bond note engafeyila njenga ku 2008-2007 isituation iyayenzakalayo ayizangi abantu abaningi singabheka ama business amaningi hawa abantu bahlupheka namanje behlule ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili abanye namanje basahlupheka ba recovera from isikhathi lesiya esingawo ukuthi sesicela lokuthi uhulumende ngawuyezwa izikhalo zabantu and abantu abasafuni bonke abantu abazamayo igovernment iyazama ukubaphushela phansi ukuthi bengakwanisi ukuthi bezikhulumele so into leso kumele ukuthi abantu bonke bezame ukuthi sibambaneni sibili silisane nale government ukuthi iziphume silisane layo ngendlela ezithobekileyo ezibonisayo ukuthi hayi abantu sebethwele nzima abasafuni ukuthi beqhubeke bebuswa yile government ngoba kufela lutho esisalulindile ukuthi sizalibona olutsha abantwana abazalwayo manje bazi government leve libathwalisa nzima thina sithe sikhula besikholisa sisidla ama ice cream manje abantwana balezi nsuku abasoze bekubone lokhu ngoba akusekho kuhle okukhona igovernment ekulethayo esikolo besiphiwa uchago sisenzani kodwa manje sokuphelile sesifuna igovernment entsha ezasiqhubekisa laphambili kube kuhle
hayi
ngoba la lesilayo ayisehlulile siyehlulekile hayi mina ngokungami ngithi hayi mangabe kungaba le ndlela ukuthi sizame ukuthi zibone ukuthi abantu abasafuni sebekhathele ngayo sebegugile abadala abanye sebelala uma kukhulunywa abasakwanisi ukwenza lutho
hayi siyakuzwa Ncube siyabonga ukuthi usitshayele ithi ngichasiseleka abanye abangezwayo ukuthi ubusithini
hayi kulungile
siyakubonga baba now he is telling us that he is not happy with the goings on in Zimbabwe and he is lamenting what the diasporans are having to go through. He says people outside the country, they work so hard and they send money to families back home. But after all the sacrifices, people get to be given bond money and he really doesn't agree with that. He thinks the government has failed. It should just acknowledge that it has failed and hand over the baton sticks. And he's urging other people to use lawful means to change the government. And he is referring back to the days when he was young, where children lived like children. They ate ice cream and they really enjoyed. Yet nowadays, the children nowadays don't even know the luxury of things like that. So that is his major concern, that let the government pass on the baton stick so that it's all done lawfully.
Very interesting comment. Tshikunzwa mukoma vafona ivo vari ku United Kingdom vari kuti chiri kunyanya kuvarwadza ivo ndechekuti zvichaitika kumari dzinenge dzichitumirwa nevamwe apo vari kuenda ivo inenge ichibva ku diaspora vari kuti vanhu vari diaspora vanoshanda zvakasimba chaizvo zvokuti vanenge vaida kuti mari yavo dai yasvika kumba ichibatsira hama neshamwari ichibatsirawo iri US dollar kwete iri ya mabond note vari kuti ivo vana mazuva ano havachararama upenyu hwevana hwekuti kudhara waiona vana vachidya maice cream vachiita zvakadai dai zvakadai vamwe vanozvikwanisa pari zvino asi nekuoma kwaita zvino mukoma ava vari kuti zvichaomesesa nekuuya kwebond note uye vari kuti ivo havasi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika pari zvino government kana yatadza ngaichipawo vamwe on that note tina Musa Chuma ari kuVictoria Falls vachuma
makadii zvenyu
aiwa tiri wadi makadii imimi
ndiripo hangu
ndofunda vachuma munokwanisa kudzora volume yenyu here dzorai volume yeradio nokuti ndiri kuzvinzwa pafoni yenyu ipapa ndiri kunzwa ini ndiri kutaura ndiri ikoko
Okay, zvakunitwa zvakanaka.
Ya, Steric.
Hello.
Eh, ita ura yini?
Bongo. Eh, zana dango comment angu. Eh, no comment angu di tuto angu. Nyaya ya chomera. Zane tamani amunom. Eh, chiru ya nyorwa zane chukuti. Ininda banka Maria angu iri mayes dollar. Anjika. Aisa Maria angu iri mayes dollar. Asa those with bond not here. Rakangu enzana yes dollar ne one yes. I mean with bond. Raka enzana. Asuri ni tuto buda kunze kwenyika. Maria, it doesn't matter. And in I think what is wrong is that you can't say in the multi currency. Let's say, all right, the US dollar works in Zimbabwe, the rand works in Zimbabwe, the yen works in Zimbabwe. We have a bank, I got Bumiro Kutivan. What point is so quick as a Kuvuramaki, my foreign account?
Hello?
Hello, ma'am.
Atawrain. Hello.
Yabo mama.
Murikundinzwa afoni ninenge isiri kuita zvakanaka.
Ifoni yeni kanyisi hlupa hlupa. Siya zvana na.
Havachisipo nare yavo ya dona.
Ikhuluma lami mama.
Ai khuluma baba sithi asisakuzwa kuhle ifoni yakho nibe ngathi siqhamukile.
Aye eyami inyalizwa kahle kahle mama
nifuna ngikubeke ngokubeka baba qhubeka sitshele silalele.
Hayi ndami ngedoke ngigcizelela kulokho edengikutsho mama ukuthi angithi liyabona manje ukuthi my government ingafaka lawo mabond note kuzo koza ukuthi kuzoba lento eziningi ezabe sezihlupa abantu abazama ukuthi mabe bezama ukuthi bezithengele ukudla bekuthi ama business ukuthi beyoda ngaphandle bebisa ukudla elizweni kuyakhozela ukuthi kube nzima kulabo abalama business njalo lalabo ama business amancane ngoba eZimbabwe manje wonke umuntu uziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni. Abanye ngabakwanisa ukuyaphuma beyithenga ngaphandle kwamazwe, abanye ngabazama ukuthenga eduzane kwalabo abakwanisa ukuyathenga ngaphandle. I-trading yangkhona kuzaba nzima kulabo ababisa ngobuningi bokudla eZimbabwe. So sengathi i-government why ingathathi kulawo ama-currency aseduzane njengamapula amarandi kusebenze yona imali, at least uphiwe imali ngoba wena uyabe ufake imali ebhenki. Ukuthi wena ufake $100,000 ebhenki uye phiwa $100,000 amaphepha akuhambi. Yikho kuyasenza sihlale sihlupheka sibuyela emuva sizama ukuthi siphile kodwa siphila nzima ngegovernment engaphuma inikeza abanye izikhundla. Kungangokuthi sesithole nzima sikhathele ngale government. And the government iyabona ukuthi abantu abasafuni buyaphetha ngani betshaya abantu bebopha abantu besenzana akubasizi. And umhlaba wonke uyabona ukuthi into abayenzayo ayisiyonto elungileyo ukuhlukumeza ama-citizen ayiwo ayivotela igovernment le ukuthi ingene kupower. Why bengalaleli izikhalo zabantu abayibo abayifaka embusweni ngoba ama-voters yiwo abavotayo manje kuyabuya ukhetho kuka-2018 bazincenga labo bantu bebuya kuyafana nokuthi ulanda umntanakho umtshaye the day ufuna ukuthi ekusebenzeni eyenze something usumncenga ngezwithi ukuthi hayi nazizwithi mntanami uwuza lapho uyenze lokhu lalokhu. Yikho abakwenzayo abantwini abasemakhaya abahluphekayo ukuthi ngesikhathi sokulesikhathi sokhetho bayahamba emakhaya beyokuthi hayi siyalinika inhlanyelo siyalinika amakhubu okulima. After that kungaphela ukuvota sebevotile theyar gone nakuphinde ubabone futhi bazabuya ngalwana umnyaka 4 years later sokuzokuthi hhayi sibenika ukudla lapha lala and i-government ebusayo ibheke bona labo abantu abathi ababebarejistile ukuthi ngabezanu benikeza bona ukudla. Akukho kahle lokho ngoba umuntu lo be opposition party kumele kuthiwe ngendlela efanayo elizweni. Hayi ukuthi kuthiwe hayi lo ngwe opposition party asingeke sikwazi ukuthi nibanikeze ukudla banqitshwa lapho. Umuntu oselizweni kumele kuthiwe fairly even if ngoba ama opposition bathole nzima ekhaya lapha siyabona everyday bayachaywa bayabona why makuyi ruling party ilama rally abantu abahlutshwa bathithwa kahle akula violence akula umuntu okuthiwa ubotshiwe
siyakuzwa baba qedisa
bantu asizamenini ukuthi sihlanganiseni konke abafundisi abangabe bephethe phezulu sikufake ukuthi besifakele phambili befundisa abantu ukuthi hayi indlela lesithithwa ngayo ayikho kahle.
Thank you very much for your contribution. Hello.
Hayi ususitshelile baba. Ngiyethemba abantu sebezwile. Hayi bazwile sibili ubuhlungu uchasisele. Siyakubonga kakhulu.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu mama.
Siyabonga sibili. Now this is what he is saying. He is asking what is happening to the foreign currency that diasporans are sending home after working so hard. And he is talking about multi-currencies that we were using before. And now when we switch over to this bond notes, this is a lot of suffering of businesses, especially the small business people. And he is talking about vending. Everyone is trying to sell something for survival. And he's saying he's wondering why government is not looking at using currencies of our neighbors, like the rand, the Botswana pula. And he also feels that government is abusing people. It should listen to the voters. And for now, we know that from previous experience, rural people are given incentives during elections, which is tantamount to vote buying. And they tend to do that, give food and other handouts to ZANU-PF members. And they don't do the same for all the other people. Opposition. So he feels that it's not fair, the treatment of people. The government is for the people. It's not for one political party. And he is urging the pastors to educate the masses so that they are also fully informed about the goings on. That's how I understood it.
My best amans was a tower and coma vedu vangavar panari, a mumbo today, go ahead and do any in Engea Kuchikanan.
Dazinswa, each of our digital one am coma. Regained it out in the city, sekereke. Isus at not battle at not eating door at not sigir. Isus, we pray for the nation as a whole. Saka pakuchema kwevanhu nokudi ini ndinoramba chingoti kereke imimi muri kupi nekuti kada kutarisa kumashure vana vaIsraeri vaiti vakachema chechesho Mwari aivanzwa ogovapa izwi agovapindura pane zvese zviri kuitika izvi chechi iri kuti kudi Mwari vari kumboti kudi ngati mbofuga mai timbobvunza Mwari.
Tine mutereri wokupedzisira mukoma Simba Makoni. Asi mukoma Simba ndoziya munogara muchifona pano pachirongwa chedu saka ndichangoti muti ga muchidimbu nekuti toda kudzokera kumadzimai ari muno.
Yeah, okay, sizimavhema ndirokwadza dare madzimai tinokudai chose.
Ai what tinokudai mukoma Simba.
Iri pakuti nyanyaya yekuZimbabwe ikai ndekuti ZANU-PF haiteereri. Ndogara ndakazvitaura zviri mukarangarira mashoko angu ndogara ndakataura kuti havateereri, they are always writing everything. Ndikurambwa nemajority ndiyo vanondozatoda kuita izvo. Mukada kuzvitarisa ka there's a few who are benefiting from ZANU-PF. Those people ka ndo vano pane vamwe vakatotarisa kuita madhiri emariyo yavari kuti bond paper iyi pane vanotarisa kuita mari kuti vachatopfuma kuti zvinge rine bond nekubuda kwebond paper ravo irori.
Aiwa mukoma Simba Reda akutombokukata ipapa panoti nguva yedu yashoma toda kumbodzokera kuna asisi Albi Matarise vari kuGermany asi ndokutendai mukoma Simba.
No, it's okay, Sima. I'm going to get a dig. All
right. Miss Matarose, if you're still on the line, just to round up, because we're coming to the end of the program, you heard there most people are lamenting that the government needs to correct what's going on. People don't want the bond note. A few are saying they do because they would like to see, you know, money in circulation. What's your view?
Well, they're not going to see money in circulation because it's not money. And because Advocate Mahere was not here, perhaps I can say on her behalf, for those people who get any letters from the bank, don't sign them. Or at the very least, get some legal advice, because you may find yourself agreeing to trade in your hard-earned currency for this paper money. It's not even money. It's monopoly money. So there's no point calling it money. It's not going to work as money. It's not real money. So I would just advise people not to sign anything. You have your agreement with the bank. And in fact, go to Fazai Mahere's Facebook page. It's, all the information is there. Mm. You have your original agreement with the bank. That's mm-hmm. the one you want to hold on to. Don't sign anything agreeing to any changes.
Aiwa, tinotenda sisi aubi mataru zedu. Tukutenda yunge manga mine supano pachirungwa chedu nguwa yedu ndiyo ya jiganana. Asise kunzuka kwa maita madzimaine vangu wakaterira. Hanzi musa kurumbizi kusaina mapepa mune nge mapu wachipa kuma bank. Chagaima gweta kubatire kutisha muru kusaina yetu juno revei. But I would like to thank our in-house guest, Mrs. Dorcas Hove, a women and media expert. And Mrs. Netai.